Manera kana kamuri ya Zimbabwe ino Studio 7
tishitepe nyura tirimu Washington DC lingali chona njani Zimbabwe omuhle le yi Studio 7 ewe tulela indaba ezimqojo nge Zimbabwe
sisakaza sise Washington DC. Inosangana zvakare manheru anhasi uri musi wechina mbudzi 25, 2021. Makateerera kustudio 7 nepanyiro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa nestudio 7 iri muWashington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Blessing Zulu ndiri muWashington DC nchiti yezvinei zviri muchirongwa chedu chanhasi. Zimbabwe inoti inotarisira kuti upfumi hwayo huchakura nezvikamu zvishanu nechidimbu kubva muzana kana kuti 5.5% gore rinouya. Madzimai anogara kuEpworth anotambira nemufaro nzvimbo dzekutengesera dzavakavakirwa nemasangano anobatsira pasi rose. Chikwata cheZimbabwe chemaLady Chevrons nasi charova America mutambo weICC Women's Cricket World Cup. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi dzichiuya kwamuri dzichibva kuno kustudio 7 iri muWashington DC. Zimbabwe inoti inotarisira kuti upfumi hwayo huchakura nezvikamu zvishanu nechidimbu kubva muzana kana kuti 5.5% gore rinouya uye ichashandisa mari nenzira dzinosimbaradza mari yemunyika. Izvi zvataurwa negurukota rezvemari vamutunxube apo vatura urongwa hwemari yehurumende muparamende. Godwin Mangujika anotipanya inotevera.
Vachiparura budget muparamende nhasi, vanxube vati hurumende inotarisira kuunganidza 850.7 billion yemaRTGS uye ichashandisa 923 billion RTGS. Vati vanhu havafaniri kushushikana nekuti hurumende ichashandisa mari yakawanda kudarika mari yaichawana, vachiti vachashandisa dzimwe nzira kuti mari iyi ikwane.
Madam Speaker, ma'am, the 2022 budget financing requirement or deficit is projected to be at 76.5 billion Zimbabwe dollars, which will be financed through issuance of government securities, utilization of the country's SDR allocation, and external loan disbursements.
Vanwe vati wanotarisira kuwana rutsigiro rwemazana manomwe nemakumi matanhatu nemana emamiriyoni emadhora ekuamerica 764 million dollars kubva kumasangano nenyika dzinopa rubatsiro. Vati kurima nekutengesa zvicherwa, kugadzira nekutengesa zvinhu kunze kwenyika ndizvo zvimwe zvichaita kuti nyika iwane mari. Bazi rezvekurima nedzidzo yepasi ndiyo awana mari dzakawandisa uye apiwa 124 billion RTGS. Vanwe vapa bazi reutano mabirion 111.7 MRTGS, vachiti vasara padiki diki kusvika pazvikamu gumi nezvishanu zvebudget rese, izvo zvinosungirwa nechisungo cheAbuja Declaration. Vanwe vapawo mari yakawanda kumaguta nemadhorobha vachiti anofanira kuvandudza mabasa ekupa vanhu mvura yakachena nekugadzira migwagwa kuti vanhu vagare zvakanaka. Kunyange hazvo mamwe makomishoni akazvimirira apiwa mari dziri pasi pebhiriyoni kana dziri pamusoro zvishoma. Zimbabwe Electoral Commission yapiwa maRTGS 11.6 billion sezvo pachitarisirwa kuitwa sarudzo dzemabyelections gore rinouya. Vanwe vatiwo vanoda kuti vashandi vagare zvakanaka, nekudaro vashandi vanotambira mari dziri pasi pe 30,000 RTGS havachabhadhara mutero. Vashandi vanohora mari iri pasi pe 100,000 RTGS vanowana bonus vasingabatirwi mutero. Vanwe vataura nzira dzakawanda dzekuunganidza mari dzinosanganisira kubata mutero pafoja kuti mari yacho igoshandiswa kurapa zvirwere zvakaita segomarara. Izvi zvatambirwa nemufaro nevakawanda vanosanganisira sachigaro wekomiti yeparamende inoona nezveutano Dr. Ruth Labode.
A levy ya tobacco is a brilliant idea. Chasara pandiri ndekuti ichachenge topati yoyo levy. Maria ya toro kuma tobacco. Dai ya ita zakaita AIDS levy. AIDS levy ya ibuda straight from Zimura ichienda ku National AIDS Council. So taiziva isusu kuti kana tina kufara chinoenda kupi.
Asi Dr. Laboden vachawana kufara ne Maria P wakubazi rezveutano vachiti mari iyi ishoma kana pachitariswa kuti denda re COVID-19 richipo. Va Johnson Maduku vanwe nenge komiti ya paramende inona nezvedzidzo vati vafara ne Maria P wakubazi rezvedzidzo vachiti richasimudzira dzidzo munyika.
Ndinoona kuti budget iri budget rapota zvakanakisa kunyanya ku education. Zvitari zvadonzo rehurumende rekuti panofanira kuvakwa zvikoro zvinotosvika kuma 3000 zvichava boarding schools. Saka budget iri rakatinakira zvokuti tinoona kuti pachaita shanduko kunyanya nezvikoro nyange mamwe ma satellite angatina kita zvakanaka. Budget iroro ne center way yataurwa kuti vanofanira kuti vawedzere. Saka budget iri tinoona kuti rakatinakira richabudisa pundutso.
Asi sachigaro wekomiti inoona nezvemhando dzemoto vaJoel Gabuza vati kunyange hazvo budget rakanaka, chakakosha kuti mapazi ehurumende apiwe mari idzi. Vachiti kusvika pari zvino mapazi akawanda apiwa zvikamu makumi matatu chete kubva muzana zvemari dzebhajeti regore rino.
Bhajeti rinoreva chinhu kana mari yacho yabva. Kutaura mafiga chete hakuna zvakubatsira. So it just happened insisted that the minister must release mari inenge yataurwa because up to now budget yegore rapera only 30% dzemari dzakapiwa kuma ministries. The intention is good but we need the actual action.
Budget raturwa nhasi rinofanira kupasiswa nematare eNational Assembly neSenate kuti ritange kushanda. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Godwin Manguja.
Zimbabwe yatanga kucherechedza nhasi chirongwa chakanangana nekupedza mhirizhonga che 16 days of activism against gender based violence muurongwa waitirwa kuEpoets. Rutendo Mawere anoti panyaya inotevera.
Hurumende nemapoka akasiyana siyana eUnited Nations pamwe neEuropean Union acherechedza kutanga kwemazuva aya pachivhurwa musika weAirport Safe Market uyo une madzimai makumi mapfumbamwe nevatanhatu anosanganisira madzimai akaputsirwa musika yavo panguva iyo vanhu vai vakavharirwa mudzimba nekuda kwedenda reCOVID-19. Mumwe wewakawaniswa musika iyi, amai Patricia Nyakasaka, vaudza Studio 7 kuti kuwana pekutengesera pakanaka kwavabatsira mukuriritira mhuri yavo pamwe nekuendesa vana vavo kuchikoro izvo zvoita kuti vasanetsana nemurume panyaya dzemari.
Kuwanzirwa musika kwatakaita kwakatibatsira tigowana pekutengesera pakanaka, tigogona kusimudzira mabhizinesi edu tichitengesa nekuwana mari yekuendesa vana kuchikoro nekubhadhara school fees nekubhadhara marenzi nekuzvichengeta tiri panzvimbo yakanaka tisangana vanotishungurudza.
Mumwe mugari amai Neria Matamba nadzo vati kana mhuri dzisina pekutangira mhirizhonga iperi mudzimba. Vatiwo pekutengesera pakanaka panovabatsira mukuchengetedza zvavanotengesa.
Aiwa zvinobatsira zvakanyanya nekuti kana ukatambudzika nemhuri mumbava uine pokutangira saizvozvizvi hautomboita mhirizhonga nekuti unenge kuno pokutangira. Usina pokutangira mhirizhonga haiperi, munhu wamwari haiperi, inenge yakanyanyisa.
Amai itai Muzambiri vatiwo havachaita mhirizhonga nemapurisa ayo vainetsana nawo nguva nenguva sezvo vaitengesera mumugwagwa.
Tikavakirwa zvakanaka zvikadai tinotengesa pasina kumhanyisana nemapurisa, pasina kuita sei, saka zvinenge zvadini zvarongeka. Saka tinotenda takafara zvikuru nekuvakirwa kwatakaita ende semadzimai tinotarisira kuti upenyu hwedu tichaenda mberi.
Vachitaura pachiitiko ichi, mukuru weEU muZimbabwe vaFrank Pote vati zvakakosha kupedza mhirizhonga kunyanya kumadzimai nevanasikana. Vatiwo EU iri kukoshesa zvakanyanya kuenzaniswa kwemikana pamwe nekupedzwa kwemhirizhonga zvekuti zvirongwa zvaichange ichiita pamwe nezvainenge ichibatsira muZimbabwe kubva gore rino kusvika 2027 inenge ichikoshesa zvirongwa zvekuenzaniswa kwemikana pakati pevanhukadzi nevanhurume. Vapote vati mhirizhonga inokanganisa kusimukira kwevanhukadzi vakatiwo vari kufara zvikuru nekuva vamwe vakabatsira kuti misika iyo ichaita kuti vanhukadzi vazvisimudzire munyaya dzezveupfumi uyewo vashandire pakanaka pasina kushungurudzwa. Vakafanobata chigaro chemumiriri weUnited Nations muZimbabwe Dr. Alex Gasasira vachiwo pekutengesera pakanaka panobatsira zvakanyanya kudzikisa kushungurudzwa kwevanhukadzi. Hurumende nevabatsiri vayo vavhurawo zviri pamutemo Apple's One Stop Center iyo ichange ichibatsira vanhu vanoshungurudzwa kuti vawane rubatsiro rwese rwavanoda panzvimbo imwe chete. Nzvimbo iyi yakavakwa nerubatsiro rweUnited Nations Population Fund. Mukuru anoona nezvemabasa paApple's One Stop Center iyi Muzvare Analisa Mzenda vati nzvimbo iyi yakatanga kushanda gore rapera. Vati pamwedzi vanogona kuona vanhu vanosvika makumi manomwe vanenge vasangana nemhirizhonga.
Masurvivors ari kufara nekuti kusati kwava nema one stop center munhu aifamba kunzvimbo dzakasiyana siyana achitsvaga maservices. Zvaizokonzera kuti vamwe vacho vagumire panzira kufambira nyaya dzavo vanoita, vamwe vacho vaizoregeswa nenyaya yekushaya mari dzetransport dzekufambira maservices akasiyana siyana. Asi nokuda kuti kwava neone stop center yekuti akauya kubva padhore kutanga kusva asvike padhore kupedzisira anenge abatsirika masurvivor ari kufara. Plus anonida service yatisina panapa like health. Pamunogona kakuda advanced care rubatsiro rwemhando yekamusoro tinobatsira nemari yetransport kana kuti mafuel okuponza. Atinobatsira naototsvaga mavhiyeko inotransporta masurvivors kuenda kumaservice providers.
Mutevedzeri wegurukota rezvevanhukadzi nekusimudzirwa kwemabhizimisi madiki amai Jennifer Muhlanga vati hurumende yakazvipira kurwisa dambudziko remhirizhonga munyika.
Hatidi kuti kana tichifamba paya ukaona wakufamba uri wega kana kuti ukaona uchifamba wamurima woita sekunge uri mhuka iri kutotya kuti ndichavhimwa nhasi zvangu ndoitwa kanyama kanyama. So ndinoda zvekare kuti tauya kuti tizopemberera the safe market musika wavhurwa nhasi, musika unoita kuti vana mai vedu vashandire pakanaka, musika unoita kuti madzimai edu ashande akasununguka uye zvekare vachiita mari zvakanaka muenvironment yakanaka inoita kuti macustomers auyewo asinga kuvhiringirei business sezvatanzwa pano.
Mazuva gumi nematanhatu ekurwisa mhirizhonga iyi anopera musi wa10 zvita. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Rutendo Mawere.
Vemapato anopikisa pamwe nevemasangano anoshanda akazvimirira vanoti havasi kufara nemashoko ebato rezanupf ekunyomba nhengo dzeparamende yeBritain mushure mekunge dzati muZimbabwe munofanira kuteedzerwa mutemo pamwe nekuti hurumende yavaEmerson Mnangagwa isashungurudze vemapato anopikisa. Nhengo dzeparamende yeBritain dzakataura mashoko aya muparamende yadzo nemusi wechipiri paizeiwa nyaya yekusamira zvakanaka kwezvinhu muZimbabwe. Thomas Chiripasi anoti panyaya inotevera.
Pakazeiwa nyaya yemamiriro akaita zvinhu muZimbabwe muparamende yeBritain nechipiri svondo rino, dzimwe nhengo nhatu dzeparamende iyi dzakaratidza kusafara nemamiriro akaita zvinhu muZimbabwe dzichiti hurumende yeBritain haifaniri kuregedza Zimbabwe ichidzoka mugungano recommonwealth nepamusana pekuti hurumende yava Munangagwa haisi kukoshesa mitemo, kodzero dzevanhu uye iri kuramba ichishungurudza vanoipikisa. Vaimbo vemutungamiri wenyika Mushakabvuva Robert Mugabe vakaburitsa Zimbabwe mucommonwealth muna 2003 mushure mekunge sangano recommonwealth ratora danho rekuwedzera zvirango kuhurumende yeZimbabwe richiti Zimbabwe yakanga isingaite zveutongi hwejekerere. Nhengo dzeparamende yeBritain idzi dzakati hadzisi kufara nekuramba nhengo yeMDC Alliance vamakomborero haruzivishe vari mujeri nenyaya dzine chekuita nezvematongerwo enyika. zvichitevera mashoko enhengo dzeparamende yeBritain aya. Mushandi mukuru anoona nezvekuburitswa kwemashoko muzanu PF vatafadzwa mugwadi vanyora padande mutande ravo reTwitter kuti Britain haifaniri kuudza Zimbabwe zvekuita, vachiti zvokubviswa kwehurumende yeZimbabwe kana kuti regime change zvakapera munguva yeutongi hwavatoni Blair vamugwadi. Vafananidzawo nhengo dzeparamende yeBritain idzi nenguruve pamwe nevanhu vapfupi pfupi vane misoro yakaoma. Mashoko avamugwadi aya atsanangurwa nemutauriri weMDCT vaWitness Dube semashoko anodzosera nyika kumashure.
Isusu tinoti vanhu ngavataurirane vachibvumirana vachibudirana pachena pavasingabvumirane. Ndo politics yerational disputation yatinogara tichitaura iyoyo mumweya wedialogue kana kuti kutaurisana. Tinenge tichizvikurudzira munyika yeZimbabwe tiri vana veZimbabwe uyezve tinenge tichizvikurudzira kana tichinge tichitaura nedzimo nyika. Izvi zvazvoitwa navamugwadi izvi zvinoratidza kushaya unhu.
Hatina kukwanisa kubata mutauriri weMDC Alliance muzvarefadzai maere pamwe nemutevedzeri wavo vaGift Osalo Siziva kuti nzwewo pamire bato ravo nezvenyaya iyi. Mutauriri weCrisis in Zimbabwe Coalition vaMavela Skumalo vatiwo mashoko avamugwadi aya anoratidza kuti bato rezanu PF harina kuzvipira kuchengetedza miteme yenyika pamwe nekuremekedza kodzero dzevanhu.
Tinotiratidza kuti bato iri harikoshesi nyaya yekuchengetedzwa kwemitemo zvakarewo kuremekedzwa kwekodzero dzevanhu. Zvino tiratidzawo zvakare kuti bato rezanu PF harina kunyanyozvipira kuti ringe richichengetedza mitemo wenyika nekuremekedza kodzero dzevanhu.
Vakumalo vatiwo mashoko avamugwadi aya anodzosera kumashure urongwa hwavamunangagwa hwavari kuedza kuti Zimbabwe idzokere pakudyidzana nedzimwe nyika, vachiti zanu PF iri kuzvisikira moto muziso. Hatina kukwanisa kubata vamugwadi pamwe nevakafano bata chigaro chemutauriri wezanu PF vaMike Bima sezvo vanga vasiri kudayira nharembozha dzavo. Asi imwe nhengo yezanu PF vaPeter Matangi vati chakakosha ndechekuti patevedzerwe zviri kutaurwa nemutungamiriri wenyika kunyika dzekunze.
Yaititaurirani yaitivake nyika dzedu pamwe chete senyika dzepasi rose. Ndo zviri kutaura vamunangagwa, ndo zvinhu zvatingati zvatiri kuona takaona vari kuGlasgow. Vari kuGlasgow vakanga vachitaura nevamwe vatungamiriri palevhu ravo sevatungamiriri nyika vachitaura vachivaudza madirection yavari kutora nyika nayo kwavari kuenda nayo nenyika, maonero avari kuita pamusoro peukama hwanga huripo nenyika idzi kuti hungagadziriswe sei kuputsika kwahwanga vaita. Saka izvozvo zvinhu zvinofadza, zvinhu zviri kuonekwa nemunhu wese. Ndipo pandinofunga kuti ndo patinofanira kunyanyisa focus yedu senyika yeZimbabwe.
Vanoongorora nyaya dzezvematongerwo enyika varashwit Mukundu vati mashoko avamugwadi inotova mhirizhonga pachezvayo.
Hurumende yeZimbabwe ichitungamirwa navamunangagwa haisati yakura pakudyidzana zvakanaka nedzimwe nyika. Matauro avo anongoburitsa mhirizhonga yavanozoita kana vachitarisa nhengo dzebato rinopikisa. Kana vasingagone kutaura vachitaura mashoko akadaro nenyika dzekunze, ko zvinozevei kune vana veZimbabwe vanopikisana navo, vavanotoona, vavanogona kubata, vavanogona kurova nekuuraya? Kuona kwangu matauro avamugwadi imhirizhonga yemashoko.
Kunyange hazvo vamunangagwa vakatsvagawo imwe kambani yekuAmerica kuti iite basa rekuchenesa zita reZimbabwe nechinangwa chekuti hurumende ikwanise kudyidzana nedzimwe nyika pamwe nokubvisirwa zvirango, izvo hazvina chazvati zvabatsira sezvo nyika dzakatemera Zimbabwe zvirango dzichiramba dzakatsika madziro dzichiti hurumende yeZimbabwe inofanira kukoshesa miteme yenyika pamwe nekuremekedza kodzero dzevanhu. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Thomas Chiripasi.
Yasvika nguva yekuti timbotarisa zvaitika kune dzimwe nyika. Chikwata chiri kurwisa muSomalia cheAl-Shabaab chinoti ndicho chakarwisa motokari dzeUnited Nations nezuro muguta guru renyika iyi reMogadishu. Vanhu vasere vakafa uye vamwe gumi nevanomwe vakakuvara mukurwiswa uku, uko kwakashandiswa motokari yainge yakateiwa nemabhambo. Vanhu vemuAmerica vari kuzara mudzinhandare nhasi, vamwe vachifora mumigwagwa, vamwe vachiungana vakasununguka nemhuri dzavo, vachipemberera zuva rezororo reThanksgiving, iro vakatadza kupemberera gore rapera nepamusana pechirwere cheCOVID-19. Mushure mekupedza nguva yakareba nyika ichishorwa nekusaita sarudzo nemasangano anorwira kodzero dzevanhu munyika pamwe nenyika dzekunze, mutungamiri wenyika vaEmmerson Mnangagwa vakazozivisa kuti sarudzo dzemabyelections dzave kuitwa muna Kubvumbi gore rinouya. Sarudzo idzi dzinofanira kuitwa kutsiva vakafa uye kudzingwa mudare reparamende zvikuru nhengo dzeMDC Alliance. Pane sarudzo dzinofanira kuitwa 27 mudare reparamende uye dzimwe 5 mumakanzuru. Asi kunyangwe hazvo vaMnangagwa vakati sarudzo dzave kuzoitwa, Zimbabwe Electoral Commission yave kuimba rumwe rwiyo ichiti haisi kukwanisa kufamba ichinyoresa vavhoti nekuti hofisi yamabharani mukuru wehurumende kana kuti Registrar General haisi kukwanisa kupa vanhu zvitupa pari zvino. Vanopikisa vanoti vaMnangagwa vari kutya kuita sarudzo dzakachena nekuti vakundikana kuzadzikisa zvavakavimbisa kuita mushure mekutora masimba pakapidigurwa hurumende yaivaive mutungamiri wenyika Mushakabvu Robert Mugabe nemauto. Asi vezanupf vanoti vaMnangagwa vabudirira kuita zvavakavimbisa kutanga muna 2017 uye vaunza utongo hwejekerere nekuwandudza upfumi. Mukuzeya nyaya iyi, tabata nengo yeZANU-PF vaGilbert Dzikiti uye vaimbova meya weHarare vari nengo yeMDC Alliance vaJacob Mafume. Totanga nekunzwa kubva kuna vaMafume.
Iko zvino hatizivi kuti nyika iri kuendepi, tiri kufamba nenhembe sure. Hakuna mabasa, zvikoro zvodhura, mauniversity students votambura, vana havachazivi kuti vobata chouviri, mapasipoti ndoodiwa nevanhu kuti vatize munyika inei vaende kune dzimwe nyika. Nyika inongokwanisa kuti kana munhu ati kurei oda kubuda kuti aende kune imwe nyika. Karenzi hatitorina senyika, tiri nyika iri kutambura zvikuru kwazvo kubva munguva yavakauya. Paradhaisi ravaipromisa raramba kuuya, isusu hedu taakushedzera kuti ngaapinde hake mukomana tizherifa muno muZimbabwe, titaridze vanhu kuti nyika inotasanudzwa sei, kwete kutonga kuita sedhorofia rinovava mumuromo nepawakagara woshaya kuti wodini. Isusu titange tichitonga takatarisa kuti ruzhinji reZimbabwe rufare, mabasa awanikwe. Saka ndoo zvatiri kutaura kuti aiwa, kana vanhu vatadza, vanhu vakura vava zvaakuvaremera, ngavaharawa makore avo vese ma70 80 zvokwadi tinoziva kuti zvinogomera kana wasvika makore iwawo. Chaunenge woda kuita kurara pamushana nokuzorwa ndove kumusana kuti kusatemuka temuka. Dai vachinda havo vanozorwa ndove dzavo vakazorora, isusu nemukomana toita zvokutonga nyika.
Vadzikiti, pindura itinzwe.
Nyaya edzi yandatorwa navamufu vafume kuti Joe Biden president weAmerica vatori older than president vedu veZimbabwe kutaura kunoku, asi vari kutungamirira America. Hazvinei needzi zvavarotaura zvokuti vada kutiudza izvi. Ini edzi there is even wisdom. Wisdom iyoyo ndiyo ichaita kuti tivine before the coming by election. Iyo kuti vanhu vari kuona zvinobatika nekuedza kubva musangano weZANU-PF kana hurumende iripo. Tarisai izvi kuzena kwatakata nechirwere cheCovid. We have got the best COVID management system in Southern Africa, in Sub-Saharan Africa, or in Africa as a whole, in terms of our response to COVID-19. We are going to recover the women ticket to Rama Nasumu. But not the Rana Zipatar. My hospital has been recently. You don't have a hospital today. You get a better service. You can end up with a hospital today. You get a better service. The government is really tight and made sure that when we say our number services, anenge achida maservices. So zvichitoenda zvakare kunyaya yemabalancing zvatitaura nezvawaya. Mabalancing we are very much certain kuti the ruling party will cruise the victory. Mabalancing ari kuti vanhu vari kuona zvinobatika zvibva musangano zvaZANU-PF. Vakuru ava havachayoka zvekutaura vana vafume bhozi vari kutaura kwachimuti. Asi ngavachakada kuti nyika inovakwa nevene vayo. Ende chimuti chisu tinacho cheZANU-PF. Ende they are going to show them kuti chimuti tinacho cheZANU-PF nekuhwina the forthcoming by elections.
VaMafume, sei muchifunga kuti bato renyu rinokunda musarudzo dzemabyelections dziri kuuya idzi?
Ah, negutika awa vanga vachitya vaita kugeda geda kwemene vari kutirambidza kutenderera vari kutya kuinda kuvhoti vari kutadza kutonga kwacho hapana ari kufara unovhotera zvakadai ndiani unovhotera kutadza nekukasharara kunyika yakadai ndiani isusu tiri kuona kuti nyika iyi yoda nzororo nyika iyi yoda kuti ichitongwawo nevanhu vane pundutso vane zvido zvevanhu kwete vanhu vanoda kungokuvadzisa vanhu kubva zavapinda inongori kudzingirira vanhu mirai musakwira makombi kubva zavapinda ichi hatichatirambidza kubva zavapinda taakusunga vanhu vanofamba taakusunga munhu anokwira mota chese chese vanhu vakungosungirwa vastudents vati vakomplaine vosungwa ukati ungane vosungwa ukati ite chakati vosungwa hakuchina kana runyararo munyika munhu wese akungokandwa mumajeri ingava nyika here yekuti vanhu vanofamba vachirohwa nehana vanhu ndosaka tichiti kana vakadana maelections tinovakunda vanotya vanga vachitya kudana mabyelections iko zvino inongori game siki kwai ndichadaidza mabyelections iko zvino madaidzezvo kungatanga kutiudza kuti uchadaidza mabyelections iko zvino akurambidza kumadaidza ndiani ndokutaridza ugwara
vadzikiti petai chirongwa chedu
kuona kuti mashoko avamafumi akanangana kunyengedza mberi isusu tiri pakutizva hatichatarisa zvepweri tiri kutarisa zvokuvakanyika zvine wisdom mukati pakutaa nzvimbo dzakaita sana gutuma towns developing iti mamajor towns vanhu kuti vakamastandard houses
nhengo yezanu pf vagilbert dzikiti manzwawo zvakare kubva kuna meya weHarare akambomiswa basa vajacob mafume vemdc alliance vaviri ava vanga vari parunare muHarare munhau dzemitambo chikwata chezimbabwe chemalady chevrons nhasi chasimudza mureza wenyika mudenga mushure mekurova america mumutambo weicc women's cricket world cup michael kariati anoti panyaya inotevera
vateveri vemutambo uyu vari murufaro mushure mekunge chikwata chavo charova usa newicket imwe chete mutakachinga cricket club mumutambo weicc women's cricket world cup America yakanda maranzi zana nemakumi matatu nerimwe chete Zimbabwe ndokanda maranzi zana nemakumi matatu nemaviri Shane Myers ndiye akanda zvibodzwa zvakawandisa mushure mekubuda nemaranzi makumi matatu nemaviri matambiro anhasi asiyana zvikuru nezvakaitika zuva rekutanga apo maLady Chevrons akarohwa zvisina tsarukano neThailand mumutambo wavo wekutanga muongorori wemutambo wecricket vaLawrence Wekwete vanoti maLady Chevrons adadisa nekukunda kwavaita nhasi
chikwata ichi chaita zvinofadza zvikuru chaita zvinofadza zvaratidza kuti vanokwanisa kuzviti vanodadisa
asi Zimbabwe inofarira kusunga dzisimbe mumitambo yayo neBangladesh nePakistan pakurwira imwe nzvimbo nhatu dzasara kuenda kuWorld Cup kapteni weZimbabwe Mary M. Sonda anoti vanofanira kushinga mumitambo yasara iyi
kungosimba hana kwakanyanya ndokwatinongoda tinofanira kungoendawo tichifanira kurwa tichiziva kuti zvinhu zvakamira sei chichatinenge tichida uye vamwe vanhu vatine chitambo navo varoda kutohwinawo saka tinofanira kuramba tichirwa pesipasi pane zvese zvatinenge tichiita
murayiridzi wavo Adam Chifo anoti chinangwa chavo ndechekuenda kuWorld Cup kuNew Zealand
masi edu ari pakuti tikwanise kuqualifya kuenda kuWorld Cup saka tichazama nepatinogona napo kuti tinge tichiita sei tichisvika pachinhano chaipo tichienda kutende mberi
mutambo wanhasi wave wechipiri America ichirohwa mushure mekukundwa nemaranzi mazana maviri nemakumi manomwe neBangladesh mumutambo wavo wekutanga rimwe gungano makundano aya regroup A rine zvikwata zvinoti Ireland, Netherlands, West Indies neSri Lanka. Makundano AICC Women's World Cup qualifier aya ari kupera musi wa5 zvita. Zvikwata zvitatu kubva mumitambo iyi ndizvo zvinobudirira kuenda kuNew Zealand kumafinari eWorld Cup aya. Ndakamirira Studio 7 muHarare ndini Michael Kariati.
tabva tasvika kumagumo echirongwa chedu chanhasi. Anokonika ine mufaro ndini wenyu Blessing Zulu ndiri muWashington DC City. Kurare zvakanaka vateereri, ndokusiyai muchinzwa nhauze isiNdebele.
Kuizika disenda baku VOA Ndebele. Amachono zisobo, selamukela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Kustudio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC.
Hola mugela ku studio 7 ngenjabulo ngolwesine mhlaka 25 kuLwezi 2021 ngontungameli Nkomo. Endabeni zethu lamhlanje.
Madam Speaker, ma'am, the 2022 budget financing requirement or deficit is projected to be at 76.5 billion Zimbabwe dollars, which will be financed through issuance of government securities, utilization of the country's SDR allocation, and external loan disbursements.
Umphathi ntambo wezemali uMnumzana Mthuli Ncube wethule uluhlu lwemali ezasetshenziswa nguhulumende ngomnyaka ozayo, i-2022 national budget engena ku-923 billion Zimbabwean dollars.
Indaba leyi indaba yokuthi sizame ukuthi sibe lorogwana loluncane lukhombisa ukuthi kuzasebenza njani, kuzawajelana njani. Njalo iphupho esilalo futhi njalo lokho, so engathi ngesikhiwa siyadevelopa i-strategy that will form ama-programs, ama-interventions in the informal sector.
Abaqhuba amabhizimusi asathuthukayo koBulawayo bathi basebenza lekhansili yaleli dolobho, uhulumende labanye ngenjongo yokukhuphula umnotho waleli dolobho. UMongameli Mnangagwa ufikise iminyaka emine izolo engene embusweni, amabandla aphikisayo esithi uyazehlulekela, nanku umnotho uqhubeka ubhidlika. ele-South Africa lithi aliyikuvuselela ama-special permits aphiwe isizalwane seZimbabwe ngomnyaka ka-2009. Zonke lezi ndaba lezinye ziyalandela. Umphathi ntambo obona ngezemali uMnumzana Mthuli Ncube namuhla wethule uluhlu lwemali ezasetshenziswa nguhulumende ngomnyaka ozayo, i-2022 national budget engena ku-923 billion Zimbabwean dollars. UNcube uthe uhlelela ibhajethi ehlose ukulungisisa inhlupho esibhekane loZulu, yikho nje phe ugatsha lwezemfundo olokulima kanye lolwezempilakahle imali enengi. Kubika umlondolozi Ndlovu.
Esethula ibhajethi ye-923 billion edayele ephalamende namhlanje, uNcube uthe lanxa imali efunwa zingatsha ezihlukeneyo zikahulumende inengi kakhulu kulalelo abahlele ukuyibuthanisa, i-85.7 billion bazadinga ezinye indlela zokuyithola leyo mali.
Madam Speaker, ma'am, the 2022 budget financing requirement or deficit is projected to be at 76.5 billion Zimbabwe dollars, which will be financed through issuance of government securities, utilization of the country's SDR allocation, and external loan disbursements. This deficit of 76.5 billion Zimbabwe dollars amounts to 1.5% of GDP.
Ugatsha lwezokulima lwabele i-124 billion RTGS, ukuthi olwezempilakahle lwathola ama-billion edlula alikhulu 117 RTGS, olwezemfundo lwathola afanayo. Ugatsha lwezebutho luthole 65.5 RTGS amabhiliyoni, uthi ihofisi kamongameli ithole amabhiliyoni angu-32.3 RTGS. Ugatsha lweparlamente luthole 14.6 billion, olwezabadubekayo i-social welfare luthole 19.4 billion. Ingcitshi ecubungula ezombusazwe umnumzana Pride Mkono uthe uhlelo lwebhajethi kalukhangeli indingeko zabayanga.
Ibhajethi ethulwe nguprofessor Mthuli Ncube onguye uminister of finance and economic development namhlanje esithi unika imali eningi kwezokulima ize-agriculture njalo ifaka enye kwe-education le-health. Hhayi, lawo ngamanga nxa singakhangelise kakhulu ngoba singakhangela i-health ithole isilinganiso ezingaba yi-14% yebesinal budget leyo esho ukuthi ingaphansi kwe-budget declaration.
Lokhu kusekelwe ngumnumzana Masimba Kutshera, ingcwethi ecubungula ezomnotho welizwe.
Into ngono ukuthi uhulumende unike izimali ezinjengalezo education le health. Kodwa ezikhathini eziningi siyabona ukuthi izimali eziningi ziphelela ku-administration. So ithemba engilalo ukuthi imali le izangena kuma-programs azanceda abantu, hathi i-administration yokuthi abantu bathengelane izimota nokubhadalana izimali ezingathola lutho eziningi-ningi kuma-senior administrators.
Unobhala jikelele wenhlanganiso yezisebenzi eye-ZCTU umnumzana Jaffet Moyo uthe bakhala ngeholo ukuba ngabe lihlawulwa ngedola leMelika.
Uhulumende ke indleko zakhe zonke nje ziza kuba ne-currency ye-Zimbabwe izindollars. So akula ma-American dollars ke kuholo lezisebenzi. Kodwa ke lokhu akutsho ukuthi njengezisebenzi sesizakhohlwa ke ukukhuluma ngendaba esiyikhathazayo thina njengezisebenzi. Sizaqhubekela phambili ke simazisa uhulumende sikhankasa njalo simazisa ukuthi ke imali abhajetha ngayo asiyomali ke engasi njengelizwe.
Uncube uphinde wakhweza isibanga sabantu ababanjelwa imali ye-tax isuka ku-10,000 isiya ku-40,000 RTGS. Lokhu kwamukelwe ngenjabulo ngamalunga amaningi edale lephalamende, kodwa isola isilinganiso semali eyabelwe ugatsha lwezempilakahle ngalesi sikhathi ilizwe lokhu lingekenelisi ukumelana lobhubhane lwe-COVID-19. Ibhajethi ethiwe namhlanje edale lephalamende izahlaziwa edale lephalamende ele-National Assembly kanye lele-Senate andubana ipasiswe ukuthi iqale ukusebenza. Ngimele iThuthu 7 ngiseHarare, ngingumlondolozi Ndlovu.
Ugatsha lwezempilakahle luthi akekho obulawe yi-COVID-19 eZimbabwe izolo. Kodwa luthi kutholakale abangamashumi amane 40 belomkhuhlane lo. Abahlatshwe ijekiseni yakuqala yokuvikela lomkhuhlane izolo bazinkulungwane ezingamashumi edlula amabili 22,638, kuthi abahlatshwe esibili bazinkulungwane phose ezilitshumi 9,757. Asebehlatshwe ijekiseni yakuqala sebeyizigidi phose ezine 3.7 million. Abayizigidi phose ezintathu babo 2.8 million ngabahlatshwe amajekiseni womabili. Abaqhuba amabhizimusi asathuthukayo kobulawayo bathi basebenza ndawonye lekhansili yaleli dolobho, uhulumende labanye ngenjongo yokukhuphula umnotho waleli dolobho ngaphansi kwendikimba ethi Bulawayo Informal Economy Enhancement Strategy. Isiphathamandla senhlanganiso yeBulawayo Vendors and Traders Association eyiyo ekhokhela lolu hlelo umnumzana Michael Mhlahla Ndiweni uchasise okunengi kungxoxo ayenze lo Sithandekile Mhlanga weStudio 7.
Sama ukuthi silungise ugwadlalo olunjalo oluza kukhombisa ukuthi inhlanganiso ezisebenzayo Bulawayo City Council Ministry lama partners ethu nje sasebenza njani ukuthi silungise indaba ezimqoka ezimayelana nokusonza kwabantu abasebenzayo koBulawayo. Indaba leyi indaba yokuthi sizame ukuthi sibe logwadlalo oluncane lukhombisa ukuthi kuzasebenza njani, kuzadlelana njani, njalo iphupho esilalo futhi njengedolobho sibamane bambene sonke nje njengabantu abalokukhathazeka kumbe abalokutsho lokusebenza abantu abasebenzayo kuzaphuma njani eminyakeni embalwa ezayo. So engathi ngesikhiwa siyadevelopha i-strategy that will inform ama-programs, ama-interventions in the informal sector and thinking that this besikwenza lokho sikhangelele ukuthi imingcele izabo.
Sesibuyela kuleliyana ibhuku elithe lizabalala. Lingabe limometheni?
Leyo mqoka ukuthi kulokuvumelana ekutheni kumele kulungise indawo zokuthengisela zenzwe zibe khona ezikhona zifakwe izinto ezibalulekile ezifana lama-toilets ezifanana lamanzi. Okunye umqoka ukuthi abantu bathi uhulumeni wesabelo i-local government yakoBulawayo kayizame ukuthi nxa abantu bethe ba-apply ukuthi bafuna ama-license ukuphangisa ukulungiswa. Okunjalo kuphumule ukuthi abantu bathe khona na akube le nhlelo ezithize ezimqoka ikakhulukazi nxa kukhangelwe amalungelo abomama kumbe izinto ezisiphawumama ezifana lokwezempila kahle zabe singama-health issues. Ekutheni-ke omama bavuka besiya emntango besiyajengisa ekuseni bese bekhohlwa-ke kumbe bese bengatholi usekelo lokuthi nxa besebenza laphana bekhangelwe sithi njengama-breast cancer kuhlela thize abomama abahlangana layo. Uthola ukuthi umama sevukela emkambo esiyasebenza kodwa kwalakhathi sokuthi aye esibhedlela ayehlola abantwana omama abasebenzayo babesebenza but kunganandawo zokudlalela esithanda ama-playstations kule ndaba zokuthi ingcekeza ephuma laphana ekusebenzeni esithi i-west iyapha ukulahlelwa nje ndawo zonke. Okunye ukuthi akube nenhlelo zokuthi nxa ingcekeza iphumile kayibanjwe kuhle kwenzele ukuthi ithi recycling reduce lokunye okuthize lokuthi nje nxa abantu besebenza laphana amagesi ahamba uthole ukuthi sokumnyama bekulamanzi engathi ama-green solutions ama-solar panels zafakwe ukuze abantu bathole amanzi even amagesi engekho nxa umuntu ethengisa ama-vegetables ekhisa akwanise ukugeza izandla. Ngathi izinto eziphumayo ezimqoka kakhulu lokuthi-ke abantu abazisebenzayo babambe esithi i-fourth industrial revolution ekutheni abantu abathengise bulenjini lapha abathengise ku-social media njengoba nxa uzavalwa kule COVID kunje nje abantu bengashayi ukuthi hayi sekubhalwe basasebenzi basebenze ukuthi bathengise bulenjini lapha.
Lo ngumnumzana Michael Mhlahla Ndiweni, isiphathamandla senhlanganiso yeBulawayo Vendors and Traders Association. Ku-Life Talk lamhlanje kuhlelwa sihluzeni bomama sikhangela okwenziwa ngabesifazana ukuzithuthukisa kanye lomkhuhlane we-COVID-19. Singene kwezivela kwamanye amazwe.
Abantu kwelemelika namhla bananza ikhefu le-Thanksgiving elaqala abamhlophe belesikhathana beselizweni leli lapho bezidla khona labadabuka emelika okubizwa ngokuthi ngama-Native Americans. Ikhefu leli kalifani lelanyakenye kuwakumemetheka khona okumangalisayo igciwane le-COVID-19. Abantu bazivalela ezindlini ngesikhathi leso. Abaningi bananza usuku lolu ngokukhuluma ngezihlobo nabangane enkundleni zokuxhumana ezinjengezoom. Lo nyaka i-American Automobile Association ibika ukuba kulabantu abafika izigidi ezingama-50.4 million abajikelela izihlobo labangane besebenzisa izindiza mtshina nezimota. Kukhangelwe ukuba ukuthwalwa kukaZulu zindiza mtshina kuza kuba kuzinga eliphezulu lonyaka loba lilokhu limemetheka igciwane le-COVID-19. Inkampani yezindaba e-Associated Press ibika ukuba umongameli Joseph Biden unanza ikhefu leli lomndeni wakhe eDelaware. Inkampani yezindaba e-Agence France Press ibika ukuba umkhokheli wakwele Ethiopia umnumzana Abiy Ahmed ulizana lamalecatsha awe-Tigray afuna ukuhluthuna intambo zombuso. U-Ahmed kubikwa ukuba ulizana lawo ezigangeni lamasotsha akwele Ethiopia. Amalecatsha laye asesekuduzane lesigodlo selizwe leli i-Addis Ababa. U-Ahmed kubikwa ukuba ulizana lawo ezigangeni lamasotsha akwele Ethiopia. Amalecatsha laye asesekuduzane lesigodlo selizwe leli i-Addis Ababa. Uyaxokozela ngesikhathi kulungiselelwa ukhetho kwele-Libya lapho igqwetha elikhulu lelizwe elenze isinqumo esokuthi u-Saif al-Islam Gaddafi intamoyi umoma Gaddafi akumelanga anuthithe kukhetho lolu ngoba wagwetshelwa ukuba waphatheka ekulwisaneni nalabo babefuna ukukhulula ele-Libya. Akwaziwa ukuba uza kwenzani ngalokhu okunakho ukuphazamisa ukhetho lolu. Umoma Gaddafi owayengumkhokeli wakwele-Libya wabulawa kwabuhlungu ngamalecatsha aginyula uhulumende wakhe.
Umongameli Emmerson Mnangagwa ufikise iminyaka emine engene embusweni izolo. Abamabandla aphikisayo besithi usehlulekile, nanku umnotho uqhubeka ubhidlika kanti lamalungelo oluntu lawo engananswa. Kodwa abebandla lakhe leZANU-PF bathi zinengi inhlelo zentuthuko aziqhubayo njalo bathi lamalungelo uyawahlonipha. Umnangagwa ungene embusweni mhlaka 24 kulinyanga ngomnyaka ka-2017 kulandela ukugenqulwa kukamnumzana Robert Mugabe libutho. Ukuhlaziya lolu daba sixoxele lunga le-MDC Alliance umnumzana Edwin Ndlovu endawonye lelunga leZANU-PF umnumzana Belief Gawule onguye osungula lingxoxo.
Ekushotsheni lokho olubekhona olokuqeqeshelayo kube nokuthatha olukhululekileyo kungokwakuqala lokho esikubonileyo senzakala nanxanje kwathi ngemva kwakhonokho kwasekusuka khona lokwana okwayenzakalayo ukuphila kwabantu okwakunganani lokhetho kodwa kwasho beyimpumela ama-rivals esephumile ekugcineni kwakhona. Lokwana kwayenziwa ngabantu nje abagangile babefuna ukungcolisa uhulumende ngaseneso sikhathi nalaba abakwenzayo bakwenza nje besele bejonge ukungcolisa uhulumende. Yibo Mnangagwa wabala i-commission wayibumbayo ukuthi ikhangele ngodaba lololo ukuthi kuvezwe ngobala ukuthi uZulu abekwazi kwayenzakalayo. Bese ngikhangele ukuthi hawo thina nje ngasebelele nrenshini ndanda ukuthi ngithi kunenge sesikubone besokwenzakele ngakuleli chele akade kungenzakali izolo uhulumende lwana obekade khona ekhokhelwa ngomdala. Ibonile amaprojekthi amakhulu esungulwa lapha kuriji, ibonile umongameli evakatshelela indawo zena ezikuriji njengamainsuku lezivele ungani usehlala khona ngapha kuriji umathebelele nriji elandelela amaprojekthi amakhulu ayimbasungulileyo akhutshwa nguye uhulumende. Ukudiliza kulula kunokwakha, ukwakha kunzima kakhulu. Kuzothatha isikhathi omnangagwa utesha kwelekeleyi uyithuthe vele kifile kodwa into engathi siyasiphambanisa nje kancane kakhulu ephambanisa uhulumende kamnangagwa yi-corruption engiyo njalo enganciniswa ngamakhoti. Amakhoti elesifuha kazo abantu bengayenzi izinto ezingayisizwa amakhoti esike lahlele ngale yiwo ezinto ezinjengazenezo kade zikhona kade ezishutileyo kodwa singakhangela ukuthi umzamo miningi yokuthi ithuthukise impilo zabantu esiyenziwe yi-sekeprofaplo.
Nansi indaba baba Ndlovu yamuze yakhuluma ubaba uGawule.
Ngilalele uyakhuluma kaGawule kodwa eqinisweni-ke i-Second Republic leyo okhuluma ngayo akulaa nto ivime yodenzi leyo. Wathembisa i-reengagement le-international community ohlanganele ukubuyela kwo-Commonwealth. Bayifile kuleyo ndawo ngenxa yokuthi amazwe aphethe Commonwealth, the international community, wakuluma ukuthi ilungelo lobuntu alihloniphe eZimbabwe. Kwenzakala ishintshile la igawulo ukuthi amasosha kahulumende adula kabantu ngemhlaka-1 Agasti ngemva kokhetho luka-2018. Akulanto esenzakalayo yebo, kanti ikhomishini yabuya umamhlante wayikhokhela yaphuma laphuma lakho, kodwa kwayi-implement kuphela. Lokho kufanele kwisitongo ngeripoti liyana kayi-implementa. Okwesikhangele i-economy, i-economy ngendlela eyayithe ngayo kuphuma umgabe yayingcono kulalokho esesikubona namhlanje. Wabeyifika babesithenga nge-90 cents, i-fuel yayiyi-90 cents njalo. Kakhetha i-fuel $1.45 i-America. So kutshengisela ukuthi-ke i-economy le, umnotho welizwe uyawusehla, kodwa-ke i-disposable income iyancipha. Abantu lokhu bakhola izimali ezinangi. Ngakutshela umangane ukuthi-ke ababalisi kakhulu i-headmaster lokhu bakhola ama-34,000 imali less than $150. Bese sikhangele i-corruption akhulume ngayo. I-corruption ibona isenziwa ngabakhulu kuzani ukuphihla nohulumende, bese bebanjwa bayekelwe njengamakhiwa lana aphiya inhlanze khona ukuthi kube bamba ngayibamba ayikhiphe ngokuyena ijikela ayibisele emanzini itsheze futhi izibuyele bebecatha phansi. Yikho abakwenzayo. Sababona amaminista bebotshwa, kodwa lawo maminista sabona bekhululwa kwaphandle. So sibona ingazathi-ke i-corruption-ke andaba ohulumende okhona iwesi iprovathi kuhlupheka kwabantu phambili-ke akula bungcono obukhona. Bese kusithi-ke le-international engagement sibona ingani yehluleka, ngoba i-international engagement abafuni mazwi kodwa bafuna izenzo zomuntu.
Baba Gawule, kundaba zamalungelo lapha bakhona abasolayo abathi umbuso kaMnangagwa mubi ukwedlula okaMgabe, ngoba abantu basahlukuluzwa bayabotshwa njalo nje. Ungathini ngalokho?
Akula muntu osethu njengomuntu oseZimbabwe. I-security yeZimbabwe lapha abantu bazikele lapha kuleli lizwe. Asikhangele ukuthi enzakale e-South Africa. Abantu bathishwa ngamatasu, bayabulawa, bedutshulwa, besenzakaliswa kuzonke. Kanti kuthiwa iZimbabwe human rights human rights. Angikwazi amalungelo ameza iqaliselwa la. Ama-human rights masikhangele amazwe amanyanjengabo-South Africa nale. Abantu babulawa suku zonke, barethwa suku zonke. Izingwane abafazi bayarethwa khona ngalo ma-kidnapping ayisicabelayo. Engikhangela kwezinye indawo akwade senza khona abantu lokulala abantu abafuna olinyamazana akutholakale elizweni leZimbabwe. Ukuthi ama-human rights akhulunywa ngawo kade eZimbabwe, ngama-human rights kukhulunywa ngani kakhulunywa ama-human rights? Ngikuningani ngangikuzwisisi yokuthi ama-human rights olungelo loluntu lumeshwa njani ngaso konkuzenza eZimbabwe kutshiyana lamanye amazwe okumeshwa kwakhona.
Baba Ndlovu, kuthiwa enanzi amalungelo oluntu eZimbabwe, uyamuzwa ubaba Gawule?
Yebo, ubaba Gawule kumele ayehlukanise i-criminality yenzakala e-South Africa. Kasohulumende ongananzi ilungelo lomuntu, abantu abangama-criminals, izigebenga ezenza khona lokho kubakhuluma ngabo. Ikanti eZimbabwe i-state-sponsored violence, ukuthi-ke umongameli welinye ibandla eliphikisa uhulumende, ibandla elikhulu elaziwayo, uChamisa, uma ehamba kuba la ma-taxi amchaya-ke aginisi abhlokhe imigwaqo, yilo ilungelo loluntu esikhuluma ngalo.
Umnumzana Edwin Ndlovu, lilunga le-MDC Alliance, ubexoxa endawonye lelunga le-ZANU-PF, umnumzana Belief Gawule. Uhulumende weleSouth Africa wazise namuhla ukuthi kasoze avuselele ama-special permits aphiwe isizalwane seZimbabwe eziphose zifike izinkulungwane ezingamakhulu amathathu ngomnyaka ka-2009. Kubika uThuso Khumalo.
Ekhuluma emhlanganweni wabezindaba namhlanje ePretoria, umphathintambo ofisini kamongameli umnumzana Mondli Kungubele uthi idale labaphathi ntambo selithethe isinqumo sokuthi amaphemithi la ngeke esangezelelwa iminyaka ekupheleni kwawo mhlaka 31 Mpalakazi onyaka.
Cabinet decided on a 12-month grace period at the expiry of the current Zimbabwe exemption permit. During this period,
abanamaphemithi laba sibapha umnyaka ogcweleyo ukuthi badinge amaphemithi olunye uhlobo nxa bengehluleka babuyele kubo.
At the expiry of this 12-month period, those who are not successful will have to depart the Republic or be deported.
Izizalwa zeZimbabwe sezethule kudani okukhulu ngalesi simemezelo. Isikhulumi senhlanganiso yezim imbokodo unkosikazi Corence Mukhosi Ncube uthi kuzadala uhlupho olukhulu ebantwini abanengi.
Kusiphatha kabi kakhulu. Lokhu kungahle nje kwehlele abanengi ekuthenini balahlekelwe imisebenzi. Abantu bazathi nxa sebelahlekelwe imisebenzi okulandelayo yibugebengu ukuze bakwazi ukuziphelisa. Kubuhlungu kakhulu. Sokufithi ngabe kuthiwa bazamele mhlawumbe ukuthi bafake noma embili kodwa lokhu iminyaka ize besinikeze owodwa ukuthi sibone ukuthi senze njani.
Isizalwane seZimbabwe uMnumzana Mlungisi Jabalala uthi sekungathi sekujeziswa labo abebelesifiso sokuhlala kule South Africa ngokusemthethweni.
Lokho kuseduse kakhulu igovernment yeSouth Africa bakumele kucabangisise ngenye indlela khona lokho ukuthi abantu sibaziyo ukuthi laba bantu bakuphi, basebenza kuphi, bahlala kuphi. Lama-phone numbers asilazi sikwazi ukuwa-controla sikuma sibadinga siyakwazi ukubathola. Kodwa igovernment yeSouth Africa iyeyalo ukubanikeza. Kodwa kunabantu abambalwa 5 million abagcwele elizweni labo kunye bangazi lokuthi benzani, banani, bengena nje nge-fingerprint yabo.
Umgcinihlalo wenhlanganiso yeZimbabwe Community in South Africa uMnumzana Ngabuto Mabhena uthi minengi imibuzo abasaselayo ngalesi sinqumo.
Esizakwenza njengobukhokheli beZimbabwe Community in South Africa le African Diaspora Forum yikuxoxisana lohulumende weSouth Africa ukuthi sizwisise ukuthi kuyini okwenze wathatha leso sinqumo. Singathola leyo ncazelo sibone ukuthi sizaqhubeka sisebenza sisiya phambili sisenza njani ukuncedisa labo abanelisa ukuthi bangene kwamanye ama permit lokuthi mhlawumbe kula enye indlela ezaba khona.
Isikhulumi sebandla lezaphu uMnumzana Kanisha Sinkala uthi sekuyisikhathi sokuthi kubhekwe phambili.
Into ezayiguguzela ukuthi abantu kaba-aplayele wona lawo maphemithi okuthi kaba-aplayele kabangaveli balahlela ithawulo bathi kuthiwe le isiphelile. Kusho ukuthi kupheleleyo kodwa ngakuphelanga konke. Kodwa-ke njengozaphu siyabonga ku-South Africa ukusigcina isikhathi sonke leso njalo lethuba lele selikhona esithi abantu babalithathe.
Amaphemithi la aphiwe izizalwane zeZimbabwe ebese-South Africa ngokungekho emthethweni o-2010. Abebapha imvumo yokusebenza, ukufunda lokuqhuba amabhizimusi. Aphinde avuselelwa ngo-2014, aphindwa njalo ngo-2017. Phakathi kwawo bakhona abebethethe incwadi zokuphephela kodwa bazibuyisela ngoba amaphemithi la ebavumela kubuyela ekhaya. Bakhona njalo abebethethe izithupha zakwele South Africa ngokungekho emthethweni abazibuyiselayo sebethatha amaphemithi la. Imizamo yokuthola kuphawula kumeli weZimbabwe kwele South Africa ibingakaphumeleli ngesikhathi sokwethula lolu daba. Melisuru 7 Johannesburg kwele South Africa inguthuso Kumalo.
Umsakazo weVoice of America osakaza kuzwekazi leAfrika okugoqela eleZimbabwe ususebenzisa isatellite SES 5 kuband le-C band. Nxa lifisa ukuba kwazi okuningi ngalokhu, ngenani ebulenjini be-internet livule ikhasi le-VOA Ndebele elithi www.voandebele.com. Okunye uza kuthola ebulenjini bokuxhumana obe-Facebook bu-VOA Ndebele naku-Twitter bu-VOA Ndebele. Saqhubekela phambili silethulela indaba ezilohlonzi ngendlela esiphakeme.
Siziphethe ngebezihamba phambili. Umphathi ntambo wezemali uMnumzana Mthuli Ncube wethule ibhajethi ka-2022 namuhla engena ku-R923 billion. Uhulumende weSouth Africa uthi akayi kuvuselela ama-special permits aphiwe isizalwane seZimbabwe ngomnyaka ka-2009. Umongameli Emmerson Mnangagwa ufikise iminyaka emine izolo engene embusweni amabandla aphikisayo esithi uyazehlulekela. Kwanele Mthwakazi likhumbule zikhona ezekuseni kusasa ngo-6:30. Yimi uNtungamile Nkomo.
Lela wenu asibeke ithuba elifanayo kusasa ku Studio 7
kusukela ngo-6:30 kusiya ku-8:00 ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotendane kuteerera chirongwa chedu, teererai zvakare mangwana kubva na 7 PM kusvika na 7:30 PM.
Apo tinokupai nhau muririmi rweshona
Lilani.
Murara zvakanaka mhuri yeZimbabwe.